kazhinji hazvo hazvitarisirwe kuti mutungamiriri wenyika anogashira mutevedzeri wake, nekuti mutevedzeri ndiye anotonogashira mukuru. Asi tikada kuongorora nhoroondo yenyaya iyi, tinoona kuti mutevedzeri uyu vachiwenga vanga vasinganzwe zvakanaka, vanga vane nguva yakati rebei vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangodairo zvazvine tarisiro yekuti mutungamiriri wenyika nemamwe makurukota ehurumende vaizoenda vachinomugashira kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakati rebei asiri mukati menyika. Asi tatinozivawo ndechekuti vachiwenga pavanga vasipo mubato reZANU-PF nemuhurumende makange matotanga zvowezvowo yekuti ndiani achatora chigaro chavo. Kune vazhinji vanga vachitarisira kuti vachiwenga havasi kuzopora kuti vadzoke kuzoenderera mberi nebasa ravo vari mutevedzeri womutungamiriri wenyika. Saka pakave nevanhu vazhinji vakaita sana Opa Muchinguru nevamwe vanga vakutotaurwa kuti vangangogone kupinda pachigaro ichi, uyezve papa neguhu rekuti vamwe vacho vanga vakutoudza mutungamiriri wenyika wamunangagwa kuti aiwa vachiwenga varwarisa, saka ngavachisiyiswa basa vachinozorora vachimbotarisa zveutano hwavo. Saka ndinoona sekuti kudzoka kwavachiwenga kuchakonzera popoto rakati wandei kunavo vanga vachitarisira kuti vachatora chigaro ichocho, uyezve kune avo vari kusafara nekutonga kuri kuita vamunangagwa kunyanya vatungamiriri vemauto vakati wandei vakasiyiswa zvigaro zvavo. Kunevo vamwe vanhu vazhinji mukati mebato vakasiyiswa zvigaro. Tikatarisa vana vaimbove mutungamiriri wekufambiswa kwezvematongerwo wenyika mubato vaEngelbert Rugege vakasiyiswa chigaro mukati mebato chikapiwa vamatema danda. Saka zvinoratidza kuti pane zvinhu zvakawanda zvakasara zvichiitwa vachiwenga vari muurwere. Hatizive kuti vanofara nazvo here uyezve kuti vaiubvunzwa here pairongwa urongwa hunhu vamunangagwa. Saka chatinoona chingadaro chiri kuitika ndechekuti mune makakatanwa makurusa pakati pavamunangagwa nevachiwenga. Saka apa nyaya iyi inogona kutotanga kutenderera mberi kudarika payange yavambosiyira mari vasati vanyanya kurwarisa. Saka tichange tichiona mazuva anotera kuti vachadzokera kubasa here kana kuti vachatora danho ripi.
Vakawanda vamukundu vari kubvunzawo kuti sei vakuru vekumuzinda weChina muZimbabwe vari ivo vagamuchira vachiwenga pavasvika paairport pasina kana makurukota makuru emuhurumende eZimbabwe.
Zvinokashamadza kuti mutevedzeri womumiriri wenyika yeChina munyika yeZimbabwe ndiye anogasira vachiwenga. Zvingangodaro nekuti ndivo vanga vachivarapa, pamwe vari kumboratidzawo kufara kwavo senyika yeChina inge ichirapa vachiwenga. Asi hazvinyanyotarisirwe kuti zviitike pasina vamwe vemuno munyika kana kuti vene vemunhu vakamirawo ipapo vachibatirana pamwe chete navo. Asi tikatarisa kumashure kuti tinoona kuti masvondo maviri apfuura nemazuva ese apfuura masvondo apfuura mairi apfuura nyika yeChina yainge inakakuta kugutsikana nemafambisirwo ari kuitwa basa munyika yeZimbabwe. Chekutanga munorangarira kuti vane mari yavakapa yekugadziriswa kwenhendi nhenderi yendege yeRobert Gabriel Mugabe airport. Mari iyi haina kufambiswa zvakanaka. Vamutuli Nube pavakataurawo pamusoro pemari dzichashandiswa nenyika mukati megore rakutanga veChina vakahavana kuratidza kufara nemari dzinonzi hadzina kunyatsoburiswa zvakanaka. Saka zvinoratidza sekuti pamwe nyika yeChina inogona kunge yakutora divi mukati memakakatanwa ari mukati meZANU-PF. Zvinogona kuzopedzisira zvareva kuti vamunangagwa vanogona kuzotadza kuwirirana nenyika yeChina. Saka vamugabe pavakazobviswa vanga vatadza kuwirirana nenyika yeChina zvakare. Saka pamwe tiungoona nhoroondo yakaitika kumashure pamwe ichidzokororekera zvakare kuti nyika yeChina iri kuratidza kusagutikana nemafambisirwo ari kuitwa basa muZimbabwe kunyanya panyaya dzezveupfumi hwenyika. Mumwe vaisa mari dzakawanda but zvikwereti zvavo hazvidzoserwe, dzimwe mari dzacho dzinongotorwa dzichishandiswa nenzira dzisina tsarukano. Saka ndinoona sekunge pane kusafara kubva mukati menyika yeChina. Uyezve zvinonetsawo kuti tinzwisise kuti sei vamwe vatungamiriri vehurumende vasina kuenda kunogashira mumwe wavo anga ane mazuva akati wandei asinganzwe zvakanaka. Taitarisira kuti paive nemufaro, paive nekusimbisana vachive vachigashira nekukwasana hama yavo asi zvinongo tiburitsira pachena zvakare kuti mamiriro akaita nyika yeZimbabwe mazuwano vutungamiriri hausi kubatirana vanhu vari kutambudzika saka ndinoonesa kuti nyaya dzese idzodzidzi dzaakusvika pakukwata pakuti tingazoone bato rezanu pf richidzokera mumakakatano aivepo mazuva avarobert mugabe zvakazoita kuti varobert mugabe vazobviswa pachigaro
tiri kuona zvakare vamukundu kuti mudzimai wavachivenga haana kuonekwa ari panhandare ipapa zvinoratidzei kune ruzhinji rwezimbabwe
hazviburitse chimiro chakanaka nekuti vanhu taitarisira kuti mhuri yavo kunyanya mudzimai anga aripo asi guhu ranga rakubudawo nderekuti mike wenge vakange vadzoswa kubva kuchina kwaive nemurume wavo hatizivi kuti kudzoswa uku kwaive kusawirirana kwamurume nemudzimai here kana kuti pano kusafara kwakuripo kune airwara vane vemutevedzero mutungamiriri wenyika saka tichange tichionawo mazuva anotera kuti mhuri ichange yakamira sei pamusoro pechimiro chiripo asi tiri kuoneka zvechekuti panenge pane kusagadzikana kwakati wandei zvinongangobata nzerewo nemhuri iyoyo nekuti kutarisa ko vazhinji ndekuti adzimai vemunhu ari kurwara vanga varipo vachigashira murume wavo vachifara kuti murume wavo adzoka saka tichaona mazuva anotera kuti nyaya iyi ichange ichifambiswa sei izvekuti mukuru adzoka uyo achadzokera here kubasa kana kuti kana kuti utano hwake hauna kumira zvakanaka ndosi akati aiwa chindimira nguo yamuchingoita vechiverevere ichienda kumba pasina vazhinji vauya kuzomugamuchira asi mazuva anotera ndiwo achaburisa nyaya iyi pachena kuti kune mune kuwirirana here mukati memhuri yekwachiwenga mune kuwirirana here mukati memhuri yezanu pf
munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende vanik mangwana vatumira vhidhiyo patwitter iri kuonekwa vamunangagwa vachimbundirana navachiwenga vachiratidza kuti pane kufara asi vanhu vari kuzobvunza zvakare kuti kana vamunangagwa vanga vachiziva kuti vachiwenga vari kudzoka sei kusina kunge kwaenda vanhu kunovatambira kunhandare yendege pavasvika mangwanani anhasi
ndikati maburitsirwo akuitwa mashoko nevamangwanani akwakuda kurwisa guhu riri kutenderera panyaya dzese dzatataura mumashure idzi kazhinji kacho kana vanhu munhu achinogashirana nemurwere muri mukati memusha hazvizi zvinhu zvingazosere zvichiburitswa mumapepanhau zvingaburitswe mumasocial media mumatwitter pamwe ingangoitawo news yekuti mutungamiriri wenyika azonoona mutevedzeri wake asi kuburitswa kwazvaitwa kunenge kwakuda kuedza kugadzirisa mashoko ari kunetsa ruzhinji rwevanhu kuti kudzoka kwavachivengawo kunorevei mukati mezvematongerwo enyika mukati mekubatana kana kusabatana kwebato rezanu pf saka ndinoona sekunge vanik mangwana vaakuda kuedza kugadzirisa guhu razara mumasocial media